Vana chiremba munyika voenderera mberi nekuramwa mabasa zvichitevera kukundikana kwehurumende kuvabhadhara mari dzemihoro nenguva. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakazivisa kuti vachabhadhara vana mukoti navana chiremba mari dzemihoro dzemwedzi wapera nemusi wa14 Chikunguru. Hurumende inoti pari zvino haina kana kobiri kunyangwe hazvo vakatanga kubhadhara mapurisa nemauto. Mutungamiri weZimbabwe Doctors Association Dr. Fortune Nyamande vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende.
Health sector, essential services sector, just like the security sector. So panopuwawo security sector, mahealth workers vanofanira kupuwawo mari nekuti constitution yoti yese maessential services. Dai zvaigona paitawo kutauranwa zvoriveswa zvodzoswa. Nekuti kuti tisvike musi wa14 ndiona kuti makakatanwa ari pakati pevashandi vezveutano vanova mamembers edu naemployer wavo anenge asina kumira zvakanaka. So feedback yataona ndeyekuti $100 atakapuwa kunyanyanya kuhealth sector. Vana chiremba vakawanda vari muzvikwereti nemabhanga zvekutora maloni ekutenga mota, vamwe kutotenga mibhedha chaiyo. Saka mari ye100 yavakapuwa tikati 99% yacho yakatotorwa kare nemabhanga isati yatombosvika mumaoko mavo. Vari kutiwo iwo hako kana masoja mapurisa achipuhwa mari isusuwo takazoiswa pedu tega sei isu constitution ichiti tese tiri maessential services. Saka panoda kugadziriswa ipapo. Tinofunga kuti dai zvaigona vakuru vedu makurukota edu dai vanyasa wedzera simba paunotaurawo nevamwe wakukabhineti nekumusoro uku kuti aiwa health isector yakakosha. Panonzi kupasana mari shomashoma munyika iyoyo patoti ngatipei vamwe masecurity sector vana chiremba nana mukoti ngavaonewo nekuti basa ravo rakakosha.
Dr. Nyamande vanotiwo zvinhu zvichatonyanya kuipa kutanga mangwana.
Kune percentage vanga vari kukundikana kubva musi wa1 July, then kune vamwewo vataura nhasi pamisangano yavanga vari kuita vataurawo kuti kubva mangwana zvinenge zvichavanetsa kuti vaende kubasa. Kubudisa shoko guru rekuti havasi kustrika zvinofanira kunyatsobatisiswa. Vana chiremba havasi kustrika asi vati ivo havasi kukwanisa kunge vari mucondition yakakodzera kuenda kubasa. Mwari kuti marebhazi yamakandipa yakatotorwa nemaloni aya kubhengi. Isusu sevatungamiri vavo tavanzwisisawo pavaya kwatiri vachitiudza nhunha dzavo tikati tangosisawo kuhurumende asi tinoona kunge zvakaoma nekuti varwere muzvipatara ndo vasara vapakati manje. Mamembers edu isati takwanisa kumakondrola takaudza hurumende mumeeting yatakaita navo yeApex kuti izvi zvicharambwa izvi. Veniwo vakati aiwa endai munoudza vanhu. So taenda taudza vanhu, vanhu vacho vari kuti aiwa isu hatisi kukwanisa kuya kubasa. So varwere ndo vachasara vari pasina kumira zvakanaka. So tinongoti dai zvaigona patsvagwa solution yekukasika kuti vana chiremba vana mukoti vanhu vese vanoshanda kuhealth sector vange vanopuwa mari dzavo musi wa14 usati wasvika.
Mukuru weHealth Services Board Dr. Love Mombengeranwa vaudza Studio 7 kuti havana umbowo hwakakwana nezvekuratidzira uku.
For now I've not got any update. We know kuti vashandi in general they are not happy nekusawana paya on time. And it's something tiri kutwa worked on.
Vatiwo pari zvino ivo sebodi havangapindire panyaya iyi sezvo iri pakati pehurumende nevashandi vayo.
For now hatitatombosvika level yekusangana nevashandi because tiri kungomirira kuti ivo vashandi wacho vachati kudini. Tinoda kuti vauye kubasa. And last week at government level they were given an advance payment of $100 kuti vakwanise kuuya kubasa. Saka kana vatadza kuuya kubasa it means kuti vanenge vaine zvikonzero zviri kuvatadza kuuya kubasa.
Zvichakadaro kuvana veZimbabwe zvinhu zvinenge zvaitawo mwana atsva dumbu mai vatsva musana. Vana chiremba vanoti havachadawo kutora mamwe mamedical aid sekutaura kwaDr. Enoch Maida munyori mudunhu remashonaland musangano reZimbabwe Medical Association.
Takava necommunication na Minister weHealth nevanodhila nezvemamedical aid societies kuofisi kwavo. Vane vamwe mamedical aid societies havakati vari kucomplya nevamwe vavakati havasi ku kana chiti vari kucomplya vari kuwirirana kuti vanofanira kubhadhara mari nenguva uye vachibhadhara mari yakatarwa nehurumende. Ivavo takati ivavo tokwanisa kuramba tichitora mamedical aid avo. Asi kuna vamwe vokuti havabhadhari mari nenguva nokuti mamedical aid akapiwa nguva 60 days yekuti chero paine zvanetsa bhadharai machiremba kana vaunza maclaim form acho within 60 days. Saka vamwe vavaitora nguva yavanoda. Pamusoro pazvo government hurumende yakati $35 ndo mari inobhadharwa chiremba kana aona munhu at primary care. Vakati chiremba uya anonzi general practitioner GP ndo yaanobhadharwa zvichiendawo ne nema specialists vakasiyana siyana. Nodambudziko ravapo nderekuti vamwe vachibhadhara 20 chete vachiti haiwa tiwirirani nayo asi iyo yakatarwa nehurumende. Saka pakupedzisira unozoshaya kuti nemhaka iyi vachiramba vachipuwa malicense. Nevehurumende vacho asi ivo vehurumende vane mari yavakatara yavasingabhadhari mari iyo.
Zina inoti ichabvuma mamedical aid mapfumbamwe chete anoti Liberty Health, Maska, Selmed, Simas, Generation Health, Faith Mutual ne Northern Medical Aid Society. Vanhu vazhinji kunyanya vashandi vehurumende vari ku Premier Medical Aid iyo yanzi na Dr. Maida aisi kuzotambirwawo.
Ve Premier vagara vane nhau dzavo kubva kare nokuda kwokuti vadeve masivo sevanzi nezvimwe nezvimwe asi pane zvikwereti zvakati zviri kuda kutokurukurwa. Vanoto vane nyaya dzavo voga nokuti wando vane vanhu vakawanda vanosubscribe kumedical aid yavo nokuda kwokuti vashandi vose vazhinji vehurumende vari paPremier Service. Muchaona kuti naizvozvo panenge paine balance yokuti ivaya vashandi vosafa here nokuti ivo vane zvavanoreva pamusoro pokuti hurumende inofanira kuvabhadhara mari yavo asi vasiri haisi kubhadhara mari nokuti vanotiwo havana mari yavanofanira kuti vazobhadhara vaya vanenge vaona vanhu vari pamedical aid yePremier. Saka itori nyaya dzimwe dzine hurukuro dzadzo.
Izvi zvave kureva kuti vanhu vakawanda munyika avo vari kushaya mari mumabhanga vanenge vonzi vatange vabhadhara mari vasati varapwa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kuda kudomwa nezita chaudzawo nefenyuro yeReuters kuti nyaya yekutanga vabhadhara mari kuvaomesera.
Hatina pokutangira kuti tione mari zvinomuona mamiri akaitwa zvinhu, mari chiri kunetsa. Kundozona hard cash yondonobhadhara kuna nachiremba hapana kwandinoiwana.
Izvi zvatsanangurwawo nemumwe aita hurukuro nefenyuro iyi.
Handitotina kana sei kasi ndemurwere arikutodiwa nachiremba kuti arapwa nemedical aid saka akanga pasina pasina.
Chimwe chiri kunetsawo munyika inyaya yekuti zvipatara izvi hazvina mishonga nekuti hurumende haisi kupa zvipatara mari yavakavimbisa mubhajeti yegore rino. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Marvelous Mhlanganya huye.